Dino kuchingani zai ne mufaro ini ndini tanono kawande ichiti eine misoro ye nauza nasi chipiri chivabu 22-2018 Vaimbo wa gurukota reja matunu abo vange vambo endamu upoteri vasevya kasukuwele vanudzoka muZimbabwe. Vashandi vemumabhanga voronga kuratidzira mukati memavhiki maviri vachiti havasi kufara nemari dzavo dzemihoro. Mumiriri wemhondorongezi mudare reparamende vaMike Gaba vanoshaya. Dare repamusorosoro reSupreme Court rinopa mutongo wekuti nyaya yekuti MDCT chaiyo ndeipi inofanira kunzwikwa kudare repamusoro reHigh Court. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeya danho reZimbabwe rekuda kudzokera muCommonwealth. Muchirongwa cheLive Talk, The Youth Connection na 8 PM tiri kutarisa nyaya yevamwe yechidiki vari kuti havasati vanyatsoziva kuti wovhotera ani. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-4270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.